manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 3 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vari nhengo yeCCC vaJob Scholar vabatwa nemhosva yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya dzemumatare. VeZANU PF voramba kuti vari kushandisa matare sembato kumbunyikidza vanopikisa mushure mekubatwa kwavaScholar nemhosva. Tine hurukuro nemagweta avasimba chikore nemudzimai wavari kurambana naye amai bona mugabe chikore. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scholar vabatwa nemhosva yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya dzemumatare panyaya yekupambwa nekuzopondwa kwenhengo yebato ravo Residents Coalition for Change muzvare Mo Blessing Allen. VaScholar vanzi vabhadhare faindi asi havasi kuzobuda havo mujeri iye zvino sezvo vachiine dzimwe mhosva dzavari kupomerwa. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongo wedare raMajor Street, amai Marehwa naZvogofa, vati vaScholar vakavhiringidza mapurisa kuita basa ravo, pavanonzi vakaburitsa vhidhiyo vachiti muzvare Mo Blessing Allen, vakanga vapambwa nenhengo dzeZANU PF, kunyange hazvo pakazobatwa vaPius Jamba Mukandi, avo vanofungidzirwa kuti inhengo yeZANU PF, avo vakatobvuma mhosva iyi mumatare. Amai Gofa vati izvi zvakakonzera kuti mapurisa atambise nguva achitsvaga vanhu vasiriwo vakapara mhosva yekupamba nekuponda muzvare Ali. Mutongi wedare ati mushure mekutarisa kuti vaScholar vave nemwedzi 11 vari mujeri aona zvakakodzera kuti vabhadhare faindi yemadhora $500 kana kuti vogara mujeri kwemwedzi mitanhatu. Vachikumbira dare kuti varerutsirwe pamutongo mushure mekubatwa nemhosva. VaScholar pachavo vaudza dare kuti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Vakati havasi kurwadziwa kuti vakatora danho rekumirira mhuri yemufi vachiti munyika mune udzvanyiriri hwakakomba. Rimwe remagweta avaScholar vaHarrison Nkomo vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Zvaitika mudare ndezvekuti vaScholar tisati taenda kunodya chikafu chemasikati vabatwa nemhosva. Obstructing the course of justice. At a sort of a mascot of an for sentence, but a poor fine, yes, 600 man, Matoro, America. Anufanaku Padara, Nomsu are 5 May 2023. Kanavakata Zabuja, Joacha Garam Tirongo, Kumet, Nopanakuta, Tarbit.
Vanko Movati Vachakuzania, I could a repam sorrow.
Choktanga, the Shakutitans, T. Quizania, I could a matare. Makuru High Court nokuti vaScholar havasi kubvumirana nokubatwa nemhosva kwavaitwa chokutanga chechipindi nemutongo wacho uriko. Vane chivimbo chokuti dare repamusoro rakaitongorora nyaya iyi rinogona kusvika paconclusion yakasiyana neiyi.
Mutevedzeri wemutauriri weCCC vaOstalo Siziva vati havasi kufara nekubatwa kwaita vaScholar nemhosva.
Dambudziko rinofanira kugadziriswa. Takataura nyaya yemareforms and one of the reforms that tinotarisira mareforms anofambirana nenyaya dzemafreedom of people. Kwandred Scholar ana mhosva kuti tiwane koti chitaura kuti iyo vaScholar evidence yese vakasubmita haishandi uye koti ichiratidza kuti iri kufara neevidence yabva kustate iyo state ichitaura kuti yakasiya zvanga zvanga vachitarisa vachifollowa zvanga zvataura naOnred Scholar which is a travesty.
Asi vanokokera nhengo dzeZANU PF mudare reparamende vapupura itogarepi vanoti matare anoshanda akazvimirira.
Munhu wapara mhosva unongoferevetwa kana awanikwa nemhosva unosungwa. kana awani basina unongosununguka saka kuferefetwa munhu wese unogona kuferefetwa kunyange iwe wandikutaura naye pano unogona kuferefetwa asi kana ukangochena wakachena vanoti mushonga wabati pasina ronda
vasikala havasi kuzobuda mujeri kunyange vanzi vabhadhare faindi nhasi sezvo vachine dzimwe nyaya dziri mumatare vari kupomerwa mhosva yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga mushure mepwambwa kwamuzvare ali vari kupomerwawo imwe mhosva yekunzi vakakurudzirawo veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga muna 2020 vachitsigira kuratidzira kwakanga kwashevedzerwa nesangano rejuly 31st movement rinotungamirirwa navajacob ngarivhume avo vakatongerwa kugara mujeri kwemakore matatu mushure mekubatwa nemhosva imwe cheteyo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumashoko avo pazuva rekucherechedza mabasa anoitwa nevatori venhau, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana zvikuru nezviri kuitika munyaya dzekutorwa kwenhau zvichiteera zvakaburitswa nebazi resangano ravo reUNESCO kuti gore rapera chete vatori venhau makumi masere nevatanhatu kana kuti 86 vakaurayiwa pasi rose. Gore rino sangano reReporters Without Borders rinoti vatori venhau vanomwe vatourayiwa. MuZimbabwe kunyange musina mutori wenhau aurayiwa, vatori venhau nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti mune mitemo yakawanda inokanganisa vatori venhau kuita basa ravo uye vamwe vachirohwa sezvakaitwa Tawanda Muchehiwa, muzukuru wemukuru webepanhau repadande mutande reZim Life uye kusungwa kwemutori wenhau Opo Chingono nevamwe. Asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kumashoko, amai Monica Mutsvangwa vari kuti vari kuvandudza zvinhu.
Second Republic ine chishuwo chekuti munhu wese munyika akwanise kuwana nhau pese paari pasina kumbunyikidzwa. Kuti chishuwo ichi chizadzikiswe, hurumende yakapa marezinesi anosvika 14 kumacommunity radio stations anoparura ari munharaunda dzekumaruwa. Vakapa zvakare 6 atinoti macommercial television stations anoparura pazvivhitivhiti nyika yose.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzekufambiswa kwemashoko kwakasununguka reMedia Institute of Southern Africa vatavani moyo vati muZimbabwe gore ra2022 vatori venhau vanodarika makumi matatu vakasangana netsaona dzakasiyana-siyana vachiita basa ravo vachiti huwandu hunotyisa.
Gore rapfuura ra2022 takange tichiona kuti vatapi venhau vakaiswa parumananzombe, vakange vachirohwa, vachimbunyikidzwa, vachisungwa.
Mumwe akashungurudzwa nemapurisa kuchitungwiza ndiBlessed Muhlanga weAlpha Media Holdings.
Sangana nematambudziko anosanganidza kusungwa ndiri pabasa, anosanganidza kurohwa nemapurisa. Ndichitarisa makora pfuura ndofunga ndasungwa kanokwana ka4.
Muzvare chengeto chidhi avo vakashungurudzwawo vari kuchitungwiza vanoti vatori venhau vechikadzi vanosangana nematambudziko akawanda zvichienzaniswa nevanhurume.
Vanonyanyosangana nematambudziko akawanda kudarika vatori venhau vanhurume, nekuti mukufamba kwatinoita dzimwe nguva unototyisidzirwa uri pabasa rako, zvinova zvinotidzosera kumashure.
Mumwe mutori wenhau weStudio 7 Godwin Mangudya akashungurudzwawo paitwa musangano nebato reZANU-PF. Mapato maviri aya akakumbira ruregerero. Vamoyo vati kuwanda kwevatori venhau vakashungurudzwa uku kunovatyisa, kunyanya nyika yakatarisana nesarudzo. Vatiwo muSADC nyika ina dziri kutarisirwa kuita sarudzo gore rino, vachiti panyika idzi nhatu dzacho dzine mukurumbira wokushungurudza vatori venhau pamwe nekudzima madande mutande zvinokanganisa kufambiswa kwemashoko zvakanaka dzinova Democratic Republic of Congo, Zimbabwe neEswatini. Vamwe vatori venhau vari kushorawo mutauriri wemutungamiriri wenyika vaGeorge Charamba nekunyora kwavanonzi vakaita paTwitter vachityityidzira vatori venhau kuti vasanyora zvouori hunonzi hwaifushunurwa neAl Jazeera hwaibatawo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemhuri yavo. Tsika yakadai yashorwa nemurongo wemabasa muZimbabwe National Editors Forum, Vanjabulo Ncube.
Tiri kuona kuti kune vanhu vari hurumende varushidzira majournalists vechituga majournalists.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti mitemo yakaita seCriminal Law Codification and Reform Act inokanganisa vatori venhau zvikuru chikamu 33. Sangano iri riri kushora kuda kuvandudzwa kwemutemo uyu zvakare kuti paitwe iri kunzi Patriotic Bill. Kuda kudzikwa kwemutemo wePrivate Voluntary Organization Act kunonziwo kunokanganisa vatori venhau kuita basa ravo. Sangano revatori venhau remisa Zimbabwe rinoti kunyange zvichifadza kuti mimwe mitemo inotyora kodzero dzevatori venhau yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act aipa yakabviswa, kudzikwa kweimwe yakaita seCyber and Data Protection Act kunoratidza kudzokera kumashure. Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa musi wa3 chivabvu gore negore, uye kwava nemakore makumi matatu zuva iri richipembererwa.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda munyika varatidzwa kukatyamadzwa neupfumi hunonzi huna amai Bona Mugabe Chikore, mwanasikana wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemurume wavari kurambana naye vaSimba Chikore. Mumapepa aendeswa kudare repamusoro nemagweta avaChikore, vaviri ava vanonzi vane mapurazi makumi maviri nerimwe, dzimba kunogara mbozha dzinosvika makumi maviri neshanu, imwe imba inonzi inotoita mansion chaiyo kuDubai, zvikakarara zvemotokari inova midziyo inonzi ikabatanidzwa inokwanisa kusvika kumabhiriyoni emadhora ekuAmerica. Mitemo yehurumende haibvumidze munhu kuti aite mapurazi akawanda, asi vachinyora padandemutande ravo reTwitter, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vati mapurazi hasi emunhu, asi kuti ivhu rose riri pasi pehurumende. Nekudaro vashora vanhu vari kuti mapurazi aya ndeevaviri ava asiri ehurumende. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta ramai Bona Mugabe vaRogers Matsikidze.
Muhunzo wenyu ndichangobata zvisiri technically zviri mukati nenyaya zvinomirira kutongwa nevatongi. Nyaya iripo ndeyekuti isusu zvataita tafaila inonzi counter claim.
Izvi zvinorevei?
Kureva kuti taisa mapepa edu anotaridza kuti tinoda kuti nyaya yekurambana nedzevana dzitongwe pamwe chete nenyaya dzezvekugovana kwezvinhu. Saka ndosaka taisa inonzi counter claim. Mucounter claim imomo muchiva nezvinhu zvemukadzi nezvakawanikwa nemurume nemukadzi vari pamwe chete zviri mumazita avo, zvinova izvo zviri kudiwa kuti zvigovamwe zvakaenzana nemukomana.
Asi tiri kunzwawo kuti zvimwe zvinhu zvaiswa apa hazvina kuwanikwa vapinda muwanano, asi zvinenge zvinhu zvemudzimai. Tiri kunzwawo magweta achidaro. Ichokwadi here, zviri kufamba sei?
Izvozvo zvinozoonekwa nedare ndo rinozotonga rotsanangura kuti ndizvo here zviri kutaurwa. Pari zvino ndingangoti ndo zvandinogumiswa kutaura neclaendi yangu. Zvizhinji zvichaonekwa mudare sezvo kuti nemapepa akawanda chaizvo achaiswa mudare imomo, achiiswa umbowo zvinhu zvakasiyana siyana zvisati zvavamo. Tatenda.
Iro ranga riri gweta ramai Bona Mugabe Chikore vaRogers Matsikidze vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo gweta ravaSimba Chikore vafungai Chimwamurombe.
Vakwanisa kutambira mashoko akati nemurume wavo vaChikore vachitsanangura zvavari kudavo. Sezvo iri nyaya iri pakati matare edzimhosva, hatina zvizhinji zvatingataura, asi ndinongoda kutenda kana kamutira chinakibata hao anakwa mtema maichiko elane matamba wanungu wachisari sila wanapindi hao anuwa matamba tuka kubisa
taona zvimwe zvakawanda wanda zvavari kunzi vanazvo ichokwadi here ichi kana kuti inyaya yamuri kuziya navo
nyangoti zvizhinji zvichabuda pamatsamba atanyora kudare asi pane zvimwe zvamunoto zvionene zviripo zvinototaura chokwadi kuti handi zvinhu zvinozivikanwa zvisi zvakadzikira ende handifanangire kuti mashoko mazhinji enyaya iyi kungari padamberedare zvichabuda pamashoko atapindurwa namaichiko.
Saka kana mati mapuwa mapepa mune mazuva mangani ekuti munge mapindura?
Mazuva anoita gumi mofanira kunge taendesawo mhinduro yamaichikoro nakare.
Tine urombo vafungai chimwa murombe igweta ramaichikore uye vamatsikidze ndivo gweta ravasimba chikore. Kuti tizewo nyaya iyi tabatawo vamwe vanoona nenyaya dzekurwisa uori vachishanda nesangano re-Anti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba.
Zvinokatyamadza kuti munhu umwe chete anoita propati yakadaro kana kuti murimu chiinda propati yakadaro yatisina muziva kuti vakamboshanda kuti kwava vakambobayirwa chitupa vachishanda apo vana vezimbabwe vachitambura. Ndo zvinotaridza kuti zvinhu zvedu hazvina kumira zvakanaka munyika munyaya dzeuori. Hapana mukwa wakamboshanda vanhu ivavavo. Saka vanenge vachinyibira kuti zvinhu vezimbabwe kuti hamuri kushanda nesimba, hamuri kushanda nesimba, asi vachidira nyika. Ipfuma yenyika yese yatirikuona iyoyo yakubuda pachena.
Asika vachikore vari kuti ivo vakashanda vari kuita zvemigodhi uye vaitumwa-tumwawo nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaunganidza upfumu vari muwanano.
Nyango munhu ukashanda, munhu wese muzimbabwe ari kushanda zvakaomarara chaizvo kuti vae vese chikafu patafura. Asi mashandiro iwayo hazvimboiti kuti munhu unge uine upfumi hwakawanda zvakadaro. Mushandiro uyu nyange kutumwa kwacho ikokoko unongochibhadhirwa mari. Vanhu vaingopuwa zvinhu zvaingobvutwa kune vamwe vanhu. Saka nhasi uno zvazobuda pachena kuti vanhu vezimbabwe vadii vaonewo. Vakuru vakati chine mani nenje hazvifambisi. Chinoda kuti vanhu mavara acho azoonekwa avozviona manje kuti vanhu vazhinji teikunzi shandai nesimba shandai nesimba but ivo havashandi nesimba kungomora usvisi hwenyika.
Pari kunzi vane mapurazi anosvika iwo 21 chete zvinhu zviri kukushamisa iwo here izvi?
Zvishamisiba izvi nekuti vakuru vakuru vezvimapindiro zvenyika iva vane upfumi hunosemesa. Iye zvine nyango kanzi kukaitwa ongororo yekuti vanhu vane minda mingani inongoitwa kune vamwe vanhu vepasi pasi ava asi kuti ivo vanokwanisa kunge vatori neminda muprovhinsi yega yega kana kuti mudistrict yega yega vanenge vaine minda yakafanana nei kanti upfumi hwevhu mumanzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika saka izvi hazvishamisidzi.
VaAlois Chaumba vanoona nezvenyaya dzeuori vachishanda nesangano re-Anti-Corruption Trust of Southern Africa vanga vari parunare muHarare. Mumwe mukuru-mukuru musangano reUnited Nations munyaya dzekubatsira nechikafu kana kuti United Nations Emergency Relief Coordinator vaMartin Griffiths vasvika kuPort Sudan muSudan umo mune hondo nhasi kuti vasimbaradze nyaya yekuti sangano ravo rakazvipira kubatsira vanhu vari munyika iyi vanosvika mamiriyoni 10.5 vatarisana nenzara. Vanhu vakawanda vanonzi vaenda kunopotera kunzvimbo iyi vachitiza hondo muguta guru reKhartoum kunyanya. Vanhu mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 550 vanonzi vafa muhondo iyi uye vamwe zviuru zvina nemazana mapfumbamwe vakuvara kubva zvatanga hondo musi wa15 mwedzi wapera. Sudan iri kutungamirwa naGeneral Abdel Fattah al-Burhani avo vari kurwisana nechikwata chakavapandukira cheRapid Support Forces kana kuti RSF. RSF inotungamirwa naGeneral Mohamed Hamdan Dagalo uye yaimbonzi Janjaweed yakaumbwawo nevaive mutungamiri wenyika iyi vakazopidigurwa nemauto vaOmar al-Bashir. Asi zvikwata izvi zvakambobatana kuti chikwata chiri kutungamira hurumende iko zvino nechikwata chiri kuirwisa zvakambobatana kuti zvipidigure hurumende yava al-Bashir zvisati zvatanga kurwisana. Muguzeya nezvenyaya iyi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaItai Zimunya.
Nyaya iri kuSudan inyaya inosuwisa zvikuru nekuti vanoona nevapoteri pasi rose veUnited Nations Refugee Agency vari kuti ivo kungatosvika zviro zvisere zvavanhu vemuSudan kunyanyanya madzimai nevana vatotiza vachinotsvaga upoteri kunyika dzakapoteredza kunyanyanyanya kuEgypt. Vamwe vacho vanenge vachitiza vachingonogara kumwe kwavanenge vachigara muSudan imomo asi vatiza dzimba dzavo nezvipfuyo zvavo zvichireva izvo kuti kana vanenge vachienda kuzvikoro kana kuma basa vatoregedza nenyaya yekurwisana kuri kuitika panyaya dzemauto maviri vemilitia forces nemauto eSudan People's Liberation Army. Matambudziko ari kuitika muSudan ndeyekuti vanorwisana ava vakanga vapuhwa kuhomedzo kana kuti chikumbiro chekuti vamise kurwisana vaende kuguta guru reKenya vanogara pasi vachitaurirana, asi zviri kuonekwa sokuti zviri kukona nokuti vose vaita machongwe vari kurwira ugaro hwekuti achatonga Sudan kuenda kumberi ndeupi.
Chii chingaitwe nemasangano epasi rose mukupedza gakava iri?
Dzidziso yatinayo ndeyekuti mugore ra2019 vaimbova mutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir vakabviswa pachigaro nechisimba kana kuti yatinoti pachirungu through a coup d'etat. Matambudziko anoita kuti kubvisa mutungamiri wenyika nechisimba chekushandisa pfuti ndechekuti vanopinda vacho vachitonga havachadi kuti vaite zvinotarisirwa neruzhinji rwejekerero rwekuti vanhu vane kodzero yekuisa vanhu ruzhinji rwenyika iyoyo vachiisa mutungamiri wenyika kana kumubvisa nedzatinoti sarudzo dzisina tsvete.
Dzidziso ingawanikwe neZimbabwe pane zviri kuitika muSudan ndeipi?
Dzidziso iripo ndeyekuti endi ndo zvatinotoona zvakare munyika yeZimbabwe kuti ivo vakashandisa chisimba havasi kutoda kuti zvinhu zvemunyika yeZimbabwe zvifambe zvakanaka. Zvatinoona kuti vanoramba vachishandisa chisimba pakutora ndarama, pakutora madiamonds nezvimwe zvicherwa. Dambudziko rakuitika nderekuti vashoma nene vari kudya nemhuri dzavo vachidya matumba achiputika. Ruzhinji rweZimbabwe iyo iya yainzigutsa ruzhinji hakuchina, yagutsa vashoma.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaItai Zimunya vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zana nevapfumbamwe kana kuti 109 vafa mushure mekunge kwaita mafashamo emvura uye kuondomoka kwematombo nemadhaka kuRwanda. Vanobatsira vanhu vanenge vawirwa nenjodzi vanoti vachiri kuendera mberi vachitsvaga vamwe vanhu vasiri kuzivikanwa kuti varipi. Imwe nyika yatarisanawo nedambudziko iri iUganda. Mvura inonzi iri kunaya zvakanyanya munyika mbiri idzi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino tine hurukuro navatichaona Mike Nyakujara avo vari muguta reJohannesburg muSouth Africa.
vari kugadzira pendi yerudzi rwegamazin yavari kutengesera makare muSouth Africa. Vanya kujara avo vakaberekerwa kwaChiota vakapinda muSouth Africa muna 2015 vari muchikairi wemagonyet vakazosiya basa iri muna 2020 mushure mekunge zvarwa zvenyika iyi zvatanga kunetsa vachikairi vanobva kunze kwenyika vachizvipisira motokari dzavo. Muna 2020 vakazotanga zvekugadzira pendi vachizoumba kambani yavo inonzi Best Gamazin Suppliers iri muBoksburg. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Basa rependi riri kufamba zvakanaka chose ende uye vanhu vakawanda vari kuritambira zvakanyanya kunyanya munharaunda yaTigere ino yeSouth Africa vari kuzama kuitambira zvakanaka pendi yaChibhozi chinhu chavanoti chakavakoshera ivo vagari vemuno muSouth Africa.
Zvekugadzira pendi zvinhu zvamaiita muchiri kuZimbabwe here? Pfungwa iyi yakauya sei kwamuri?
Ya, ndikati pfungwa iyo yogadzira pendi yakauyawo kwandiri turu ndaonawo mumwe munhu aizviitawo ndokubva ndazvifarira ndokubva ndazvidzidza ndokubva ndaonati aiwa izvi zvakanaka zvinogona kutipo ramangwana rakanaka.
Chinonzwa imi muri kuti muri kugadzira pendi inonzi Gamazin, musiyano uripo nependi dzagara dziripo ndeupi vanyakujara?
Mutsoko wandingaone kuti vakasiyana pamusoro pependi yakudhara normal pendi nependi yeGamazin oro grama koti yemukati ndiwe kuti Gamazini inolasta zvakanyanya kwemakore anokwana kuita gumi nemashanu oro makumi maviri isina kuchinja kara kuna kuafektwa nezuva like zvinoita mamwe mapendi agara ari kwaye anoafektwa nezuva wozoona akufunuka.
Tinoona kuti muri kugadzira pendi muri kwakare kuSouth Africa. Muri kuitengesera ikoko here kana kuti munozotakura muchitengesera kuZimbabwe?
So far pendi tiri kuitengesera muno muSouth Africa pachinogadzira muBoksburg, muJohannesburg, tichitengesa kunzvimbo dzakasiyana-siyana like Cape Town, Durban, PE, East London, Polokwane, Zanini, nzvimbo dzakasiyana. Ende tino urongo hwekuti tiitengesere kuZimbabwe through vanhu vekuZimbabwe vave neruzivo nayo, but so far vazhinji havasati vane neruzivo rwakanyanya pamusoro pependi yeGamazin.
Tichitarisa matambirirwo ari kuitwa pendi yenyu, munoona remangwana rakamira sei?
Ndiri kuona rakajeka zvikurusa ramangwana redu panyaya yekugadzira pendi yeGamazin because vazhinji vari kufarira pendi iyi especially vagari vemuSouth Africa. Saka tiri kuona kuti vari kuifarira zvakanyanyisa so tine chishuwo chekuti tiendeswe kunyika dzakasiyana-siyana like so far Botswana neSwaziland vanenge vakuiziva zvakanyanya pendi iyoyi. Saka tiri kuona kuti ramangwana redu rakajeka pamusoro pependi yeGamazin and Gramacot.
Mune urongwa here hwekuti munge muchitengesawo pendi yenyu kana kugadzira pendi iyoyi muri kuZimbabwe?
Tine urongwa hwakanyanyisa chokwadi hwekuti tizoitengesera kuZimbabwe. Takwanisa kupa ruzivo kuvanhu vemuZimbabwe kuti vaizive uye kuti inofamba sei.
Todzoka kwamuri imi vanyakujara, makaberekerwa kupi uye makadzidza nekukurira kupi?
Vanyakujara vamuri kuzwa kutaura kudai zvavakaberekerwa kumarondera kunonzi kwaChiota mudunhu ranenguo ndo kwandakaberekerwa ndikadzidza pachikoro chinonzi Chakadini Secondary School kusvika pafom four ndo pandakaperera ipapo.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vakateerera pane ino nguva?
Shoko randinosiyira kuvana veZimbabwe kune avo vachiri kuvaka dzimba dzavo vada kupenda nemhando yependi yedu yeGamazin or Gramacot. Iyi pendi inolasta kwemakore akati wandei dhani mamwe mapenzi atinoshandisa. Saka ndinokurudzirai vana veZimbabwe kuti pamberi nekushandisa Gamazini ngatishandisei Gamazini neGramacot pakupinda dzimba dzedu.
Vanoda kukubatai vanokubatai sei?
Vanoda kuti bati vanokwanisa kuti vhakachira patinoshandira pafactory yedu pana corner Carson Road and 14th Avenue Boksburg. Vanokwanisa kuti bata zvakare pambozhanhare yangu inoti 0027635673400 oro kunishanyira muFacebook yangu pane zita rinonzi Teach Mike Nyakujara oro kuuya zvakare papeji rangu rinonzi Gamazinex Teach Mike Nyakujara Gamazin and Glamacot Suppliers.
Avo vanga vari vatichaona Mike Nyakujara vachitaura vari parunare muJohannesburg naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum nasi tichange tichizeya nyaya yezuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day uye kuwanikwa kwavajobskala vaine mhosva. Vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai muna mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 3 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sizananzelela ukuthi nxa sisiya ukuthi sisiya ku-ground uyakhava ama-election, uyakhava president, into ezinjalo. Bakhona laba ababhalela i-state media. Bathola indlela abaphathwa ngayo kuma-assignments iyachiyana nendlela abantu abaku-private media abaphathwa ngakho.
Intatheli zindaba emhlabeni jikelele namuhla zinanze usuku lwazo olwe World Press Freedom Day zikhala ngokuhlukuluzwa zisemsebenzini kanye lodubo lokwethulwa kwembiko engamanga i-fake news.
The effect of the sentence is that he has been given a 6 months wholly suspended prison term on condition that he pays a fine of American dollars $600 by the 5th of May 2023, failing which he shall be committed to prison for 6 months.
Umthethwandaba kamantshi ufumane isiphathamandla sebandla le-TRIPC uMnumzana Job Sikhala elecala lokuphazamisa ukusebenza komthetho wetheswa isigwebo sokuhlawula ifine ye-$600 kumbe ukuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha. Ukuchitheka komtshato wendodakazi kamoyi uMnumzana Robert Mugabe ubona lobe ngumyeni wakhe uSimba Chikore sokuveze inotho emangalisayo yababili laba engangena kumabhiliyoni amadola eMelika, okuyinto etshiye uZulu weZimbabwe khuza umhlola. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intatheli zindaba emhlabeni jikelele zinanze ilanga lazo lokukhuthaza ukuba zisebenze zikhululekile ele World Press Freedom Day namuhla zikhala ngokuhlukuluzwa zisebenza lodubo lokwethula kwembiko engamanga i-fake news. Emizameni yokumelana lodubo lwendaba ezingasizo zeqiniso, inhlanganiso ye-Africa Check imanyane logatsha lobudlelwano bemelika lamanye amazwe. Baqhuba imfundiso yokuhlomisa intatheli zindaba ukuba zihluzisise ukuthola iqiniso. Kubika u-Anastasia Ndlofu.
Intatheli zindaba zinanza ilanga le-World Press Freedom Day zingela njabulo, iningi lisithi iholo alisahambelani lendleko zempilo njalo amalungelo abo ezokuthapha indaba aya engcindezelwa. Umqoqo weZimbabwe National Editors Forum uNjabulo Ncube uthi kuyadanisa ukuba bananza ilanga le-World Press Freedom Day ukuhlukuluzwa kwabesifazana kusiya kukhula ezweni.
Ukweza kwabaqeqeshi abangamadoda kumele kutshintshe ngoba ekusebenzeni lapha sonke siyafanana. Lapha sizabathola ukuthi khona khona baqamule umthetho, baqamule ma-sexual harassment policies, bamele bebotshiswe.
UNkosazana Tanaka Murerwa intatheli zindaba yesites uthi zinenge inhlupho ababhekana lazo uma besemsebenzini.
Sabe sifisa ukuthi ikakhulu maybe nxa sisiya ku-ground kungabi lokubandlulula, ngoba ndizananzelela ukuthi nxa sisiya ukuthi sisiya ku-ground uyakhava ama-election, uyakhava president, into ezinjalo. Bakhona laba ababhalela i-state media, bathola indlela abaphathwa ngayo kuma-assignments iyachiyana nendlela abantu abaku-private media abaphathwa ngakhona.
Umnumzana Linox Mhlanga, isiphathamandla seVoluntary Media Council of Zimbabwe uthi bakhathazekile ngokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ezisanda kuqala ukuloba.
Ngathi khona especially kubuntu laba basenda kuma uma colleges lalabo engathi engama intern bayakhuluma nje ukuthi bayahlukunyiswa ngama journalists ama senior journalists abangamaduda.
Intatheli izindaba esingumqondiso wenhlanganiso e-Fact Check Zimbabwe ulifaqane nare uthi benza konke okusemandleni abo ukufundisa wonke umuntu ezweni ukuqhakatheka kwe-Fact Check ezindabeni eziphuma elizweni.
Siyazi ukuthi ama-resources ayaphatha bonke abesilisa labesifazane, kodwa siyananzelela ukuthi ngezikhathi ezinje ikakhulu sile ndaba zokhetho nxa ama-journalist abesifazane ethe wadinge ukuthi kumbe ayiralini wena unje kathesa ukuthi uyesuka lapho uhambe uye cover istory engxenye esisewangi, siyathola ukuthi wesifazane nxa i-newsroom yakhe laphani ngela ama-resources besokuthi wahamba lo muntu maybe onguye odinga ukukhetha.
Umphathintambo obona ngezokukhutshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswa kunkulumo yakhe yokunanza ilanga le-World Press Freedom Day uchaze ukuba uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukunanza amalungelo entatheli izindaba ezweni ethi sekulemithetho ekhona ekhangela lokhu. Wakhuthaza imisakazo lamaphephandaba ezweni ukuthi ehlukane lokukhupha imibiko engamanga. Ezweni okwamanje kulentatheli izindaba ezimbalwa ezabotshwa ngaphansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act ehambisana le-Cyber and Data Protection Act, lapho okwabotshwa intatheli izindaba ezinjengo-Hopewell Chinono, u-Jeffrey Moyo, ukuthunjwa kukaThawanda Mutheyiwa labanye. Abenhlanganiso e-Reporters Without Borders babika ukuba eZimbabwe ngelinye lamazwe akhokhelayo ekwephuleni ilungelo lentatheli izindaba lonyaka likusibanga sokulikhulu lamashumi aphezu kwamabili i-126 phakathi kwamazwe alikhulu lamashumi athoba nemibili 180. Intatheli izindaba eziningi kulezi insuku zikhala ngokuhlukuluzwa, iningi lazo liyaxotshwa emkhosini kahulumende zingelacala kumbe ukubazelwa amacala. Okwamanje uhulumende uphakathi kokuloba imithetho ebekela intatheli izindaba imigoqo egoqela i-Media Practitioners Bill, i-Protection of Personal Information Bill leminye. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umeli wezengeza West edalele parlamente njalo engowebandla le-CCC umnumzana Job Sikala utholakale ngumthethwandaba kamantshi elecala lokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho namuhla wetheswa isigwebo sokuhlawula ifayindi engena kumadola emelika ngamakhulu ayisithupha i-$600 kumbe ukuhlala ejele inyanga eziyisithupha nxa engelayo limali. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Usikhala ubotshwe ngomnyaka ophelileyo ngemva kokuba efake umfanekiso wevidiyo enkundleni yobulenjini esithi umunye unkosikazi Mo Blessing Ali owesithungwiza owatholakala efile wabulawa ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF. Abatshutshisi batshele idale ukuba uSikhala wakhuluma lokhu esazimhlophe ukuba udaba lolu lusacutshungulwa ngamapholisa abathi lokhu kwaphambanisa ukusebenza kwabo. Esipha isigwebo sakhe umantshi wedale leHarare unkosikazi Marewana Zogofa utshele idale ukuba loba nje uSikhala ubephikisa icala leli ubufakazi bakhe bebungelantshukuntshu. Igqwetha likaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthi kusobala ukuba uSikhala kalacala esithi bazaphikisa isigwebo lesi.
The effect of the sentence is that he has been given a 6-month wholly suspended prison term on condition that he pays a fine of American dollars $600 by the 5th of May 2023, failing which he shall be committed to prison for 6 months.
Ukutsho ukuba uphiwe inyanga eziyisithupha ezibekwe eceleni xa ingabhatala imali efika $600 okumele ibhatalwe kumalanga amabili alandelayo, ukutsho uNkomo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla bayethuswa isigwebo lesi.
UHonorable Sikala utholekale elecala icala lokubana yena kunhlanganiso ephikisana leZANU-PF yikubona idale parliamente lisithi lachiya selilandela indaba yamasapoti eZANU-PF ongasiyo-ke indaba esikhangeleleyo. Njengebandla thina sinokuphikisana kakhulu le judgment ephumileyo, njalo sizabe siya ke amadala phezulu ukubana sithole ukusuthiseka, njalo sithole ijustice ngoba siya kukhetho. Ukhetho lufanele kwenziwe ngokusemthethweni, ukhetho lufanele kwenziwe kungancindezelwa labo amabandla
aphikisana. Lokhu kusekele ingcitshi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Thembisani Ntungagwa.
Ukuthi isikhalo itholakale ele cala kimi kutshengisela ukuthi khona uhulumende usebenzisa umthetho. Umthetho lo usukhanya ungumthetho wokujezisa abantu makhaza, ikanti-ke ngumthetho okujezisa abantu ababezama ukuvukela okwepolitiki. Asinazeleleni ukuthi mase siya ekukhetho lwama-elections, akula mcabango ukuthi abanye bayavalelwa ukukhanya ukukhuluma, ngoba kungangcono ukuthiwa khona kulama-election.
Lokhu kuza ngemva kokuba uSikhala walandula ividiyo eyalethwa emthethwandaba ngesikhathi ethonisiswa esithi ividiyo leyi yayiphekaphekiwe. UMantshi uGofa uthe ubufakazi obalethwa ngabafakazi bakahulumende buveza ukuba ngempela uSikhala walenza leli cala. USikhala ulamanye amacala amathathu aza kuza emthethwandaba agoqela ukutshotshozela ukuba uhulumende akhitshwe lokutshotshozela uDlakela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ukuchitheka komtshato wendodakazi kaMoyi uMnumzana Robert Mkabe ubona lobe ngumyeni wakhe uSimba Chikore sokuveze inotho emangalisayo yababili laba elakho ukungena kumabhiliyoni amadola eMelika, okuyinto etshiye uZulu weZimbabwe ekhuza umhlola. Amaphepha afakwe nguChikore enkantolo aveza ukuba ababili laba balamaplazi angamachumi amabili lanye 21 kanye lendawo zokwakhela izindlu ama residential stands angamachumi amabili lanhlanu 25. Phakathi kwama stands lawa kulesinye esise Helensville esibiza i 1.8 million US dollars, esinye sibiza 571,000, kuthi esinye sibiza 11 million US dollars. Le yimizekeliso nje emithathu kuphela. UChikore lobona balezimota njalo ezinengi ezigoqela iRolls Royce yona ebiza inkulungwane zamadola aseMelika ezingamakhulu phose eziyisishiyankalombili 790,000 US dollars. Ababili laba balomdadada wendlu njalo yezinga laphezulu imansion eDubai ebiza izigidi zaseMelika eziyisishiyankalombili 8.1 million US dollars. Abanengi bathi ababili laba bathola linotho ngemisebenzi yenkohlakalo ngesikhathi kusabusa uMgabe. UChikore uthi kafuni ukuthi umtshato wakhe uchitheke, kodwa uthi nxa kusenzeka lokho kumele bavelane lobhona linotho. Igqwetha lakhe uMnumzana Rogers Matsikitse utshele iStudio 7 ukuthi ngempela linotho ngeqiniso, kodwa igqwetha likabhona uMnumzana Funga iChimwa Murombe uthe uChikore ubhalele mpahla engekhoyo. Owayeyisikhulumeli sikaMgabe oseyisikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana George Charamba, yena ozibiza ngegama lokuthi Tinoetswa Zwimwe kuTwitter, uthe abazihlupha ngalolu daba bayiziwula. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe uDr. Shepherd Mpofu ofundisa ezokwethulwa kwemibiko e-University of South Africa, i-UNISA, eTshwane kwele South Africa.
Into emangalisayo ukuthi abantu ababili bengaba le notho engaka, and siyazi ukuthi le mthetho eZimbabwe ukuthi abantu babe namaplazi elidlule lilodwa umuntu eyedwa kumbe njengembuzi akuvunyelwe emthethweni. Kodwa okumangalisayo ukuthi abantwana bakaMgqabe baze babe lomhlaba wonke lowo, ngathi lokhu sibambeka ngaphansi ukuthi sikuzwisise. Sometimes asithi ngxenye ngamanga, but since okungamaphepha asedali lawa sikusho ukuthi liqiniso. Awungekwa ngukholo nxa umfundi ukuthi kwenzakala eZimbabwe okwamaqiniso. Sesibonele ukuthi iZANU-P F ibone kanjani, ngoba konke lokho asikho ukuthi kuyinkinga kaSimba noBona, but ukukhombisa ukuthi iZANU-P F kulento vele ezenzakalayo eZimbabwe under the watchful eye seZANU-P F ezingekho right.
Kuke kwaqhutshwa uphenyo lokuthi katona umhlabathi usezandleni zabobani, amapulazi asezandleni zabobani, uzibani lamapulazi amangaki, kodwa impumela yalolo phenyo asizange siyibone. Kungaba kuzanywa ukufihlwa into ezinje yini ngokubona kwakho?
Yebo, bayafihla ngoba nxa uphenyo lolu lungaphumela egcekeni kuzotholakala ukuthi labantu abaziphethe eZimbabwe balamapulazi adlula elilodwa kuzathiwani manje. Ngitshela ukuthi uMnangagwa enjeyana ngabe le pulazi eliyi-1 akula nto enjalo. Ama-reports okuthi mbani olamapulazi amangani asoze siwabone eZimbabwe as long iZANU-P F iphethe umbuso, asoze siwabone ngoba vele bona abantu abakuZANU-P F kwampa. Akwenzakali ukuthi bengabi lamapulazi amaningi umuntu eyedwa. Yikho phela ukaSimba lobona lokhu sokuvela manje. Babekwenza uMgqabe esaphila, bathola uMgqabe esaphila amapulazi enala. Esiza kubuza ukuthi yimthetho bani ababeyilandela engalandelwa ngabanye abantu beZimbabwe, ama-citizens angekho connected politically.
Bengaba bawathola njani lawa mapulazi? Kungenxa yokuthi bengabantwana bakamongameli nobengumongameli?
Nxa sikhangele indaba likaGrace loSimba le, sikhangele le ndaba ye-Al Jazeera le, ama-documentary e-Jazeera la, amane abekhuluma nge-gold mafia ukuthi igolide litshontshwa njani eZimbabwe. Nxa ungakuhlanganisa konke lokhu ukaSimba lobona nokutshontshwa kwegolide namanye ama-minerals eZimbabwe, then kuyazwisiseka okuyindaba kwakhona ukuthi kwenzakala njani. And njengoba ngitshilo ekuqaleni ukuthi iZANU-P F isitshela okwesikhathi eside ukuthi since abo-2000 land reform iqala laphana ukuthi one man one farm, but nanku sesithole ukuthi uSimba lobona balamafamu amaningi adlula khonokho ababefake emthethweni. Ukuthi iZANU-P F iyenza imithetho kwamanye abahlali beZimbabwe, but imithetho yakhona they don't apply kubantu aba-connected neZANU-P F.
UDokotela Shepard Mpofu uhlaziya ezombusazwe njalo ufundisa ezokwethulwa kwemibiko e-University of South Africa eTshwane kwele South Africa. Umanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations uthi namuhla uzama ukuthi amacele omabili ebutho lakweleSudan alwisanayo avume ukuthi kulethelwe kulelo lizwe abantu abedlula amakhulu azinkulungwane 100,000 ukudla lolunye usizo olutshiyeneyo. Amabutho la abalisa ele Sudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces abikwa esevumile ukubeka phansi izikhali okwamalanga ayisikhombisa ukwenzela ukuthi akhulumisane phakathi kwempi esiqhubeke okwama phezu kwempi esiqhubeke okwamaviki amabili esibangele ukubulawa kwamakhulu lamakhulu abantu. Ukuthi kubekwe phansi izikhali kwamukelwe ngenjabulo ngamazwe omhlaba agoqela elemelika lona elithi belilokhe likhulumisana labalwisanayo ngenjongo yokuthi kube lokuthula kwele Sudan. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Innocent Ndivali, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe.
Kuzaba nzima ukuthi amacele lawa ewe leqiniso ekubekeni izikhali phansi ngoba indaba eletha vele ifriction indaba yona le yemngcwele. So abantu laba balemngcwele because also of indaba ye tribalism and balemngcwele between each other because indaba yama western powers are involved. So kule agenda sisithandekile evele ikhona efuza ukuthi icine iSudan injenge DRC kumbe injenge Congo yonke nje ukuthi bahlala besilwa kulobudlwangudlwangu. Nxa kulobudlwangudlwangu ama western powers lamanye ama foreign interests ayabenefita sisithandekile. So ukulwa lokhu into ezahlala ingani khona until iAfrica izithathe ileadership imove very 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 quickly in also making sure ukuthi at economic level abantu ba united, at political level abantu ba united, at social level abantu ba united, at a religious level abantu ba united continentally. So that is what we are saying sisithandekile njenge EFF ukuthi hayi
indaba ye capitalism is a real sisithandekile. Ama profits that are driving ama western countries asebenzisa Africa njengendawo yokudlalela lokulwa befuqana bodwa belwela izinto esilazo njengama resources. ISudan isinjenge ground nje eyokuthi ama western countries ayadlalela khona ayalwa ayenza nadoselana kuyikuthi ngoba iSudan kufuze yakhiwe bakhangelele ukuthi mbani othatha i-contract liyana yitho kufuze siyakha ama-bridge yithe yonke into idrive i-capitalism ama-profits. They are not driven by trying to make Sudan better or Africa better. No, kufuze silethe i-socialism. We do away with this thing yama-tenders e-Africa.
Impi yemdeni le enzakala kwele Africa ungathini ngayo njengoba sibona kulokulwisana okungaka lingabambana yini ele Africa?
Iproblem ye Africa is what EFF has always been saying over and over. Sikhuluma ngento yokuthi iAfrica kufuze ibambane, idilize ama borders. Ngoba into ehluphayo ngama borders, ifriction yonke loyibonayo sisithandekile ikhozwa ngama borders. Not only at a regional level, but at continental level, kufuze iunite, ibe one, ibe borderless Africa. You see, ama leaders wonke we Africa, kufuze ukuthi eme njengamadoda, ekele ukube bevaleka, bevalekisa ama ambassadors abo from iSudan. Kufuze bebuye behlale phansi and have i-advocacy yokuthi Africa kufuze ibe borderless. Why can't we have a borderless Africa? Indaba singabi le presidency eyi-1, sibe le army eyi-1, singabi lama borders, sibe le currency eyi-1. Ukuze sikwanise ukuzivikela njalo ukuvikela abantu abahlala e-Africa as a whole. I-continent ibe one country engela border, ele currency eyi-1. Ele free decolonized education ekwanisa ukukontrola ama resources ethu as Africans. Ngiyabonga.
Umnumzana Innocent Ndibali umholi webandla le Economic Freedom Fighters Zimbabwe ubexoxa lo sithandekile emhlanga we Studio 7. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Owesilisa ovuke ubhova wabulala, wadubula wabulala omakhelwane bakhe abahlanu ngeviki ephelileyo esigabeni seTexas khonapha eMelika. Obengabonakali uze watholakala wabotshwa eHouston izolo. Kule nhlelo eziningi ezingadlalanga emsakazweni kamabonakude owe-television eMelika izolo ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabalobi balezi nhlelo abangaba zinkulungwane ezedlula ezilitshumi, 11,500 bekhala ngeholo eliphansi. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lonkosikazi Saneliso Dube onceda intandane eGwanda North esabelweni seMathebeleland South.
Kulezinsuku njengoba ngumuntu obhizi njenge-charity, uma ngithola abantwana lakhe bengenampahla, ngiyabanikeza impahla, ngine-team yebhora kulamalanga. Umdlalo webhora esiwenzayo i-netball ukuthi abantwana babe busy bangayi kuma-drugs.
Singathi abantwana laba ngayibaphi, ngamankazana, ngama-orphans, intandane kumbe kume njani?
Hayi, kuhlangene nabomama ngabantwana, kuhlangene nje siyi-team yebhora. Sine under 15, sinabakhulu mpela omama.
Singathi ibhola lokukhahlela kumbe lokuhlaga?
Lana ibhola leli lezandla okwenze ngabona ukuthi kumele abantu bejoyine leli bhola, is because abantu yaze emakhaya ukuthi babe nento abayenzayo, babe busy. Uthola ukuthi umuntu angahlali nje, uyabona. And abantwana ngithi kulezi nsuku khomethana ukuthi bakhiphe nje emgwaqweni, yiyo nje isokoxeka kakhulu. And abantu abasponsa kakhulu yimasakhane eyenza ukuthi silidlale leli bhola.
Ye, kube sokubuya ke intandane, akusichazisele sibili ukuthi usukusela nini lapho waqalisa khona ukwenza konke lokhu, njalo uzinikani intandane njengoba lawe sikwazi ukuthi uyintandane?
Intandane ngiqalise ngo-2017 ukuthi intandane ngizinikeze iy'mpahla. Ngiyahamba ebantwini ngicele iy'mpahla ezindala, ngikhulumisane nabantu banginikeza impahla, ngihambe ngiyenikeza intandane abaselokwazi ogogo, ngiyabanikeza iy'mpahla. So ngithe ngibona ngo-2017 ukuthi ngahlala phansi ngabona ukuthi ngoba nami ngishiywe ngabazali. So ma ngishiywe ngabazali ngingaka, umntwana oshiywe ngumzali emncane yena ngingamsiza kanjani? Ngoba uma uthiwa ngumzali ubuhlungu. So yikho engahlala phansi ngabona ukuthi hayi, ithi ngithathe umuzi wabazali ngiwenze ube yi-charity home.
Singathi-ke ulabantwana abangaki abasemuzini wabazali bakho?
Nginabantwana abangu-56. Ogogo ngiyanikeza, any gogo ofikileyo ngiyamnikeza impahla nabomkhulu. Then labo bantwana laba bahlala nabogogo babo, ngiyabaviza ngeyi-23 ukuthi baze sizoba nephathi, bakholise kunye nami, ngibanikeze lezo mpahla, amagifti, sijayive kube mnandi.
Ye, ukuze bezithuthukise-ke ubayenzelani ukuthi labo bezama ukuzithuthukisa?
Ngiyabafundisa ukuthi bantu bami, ma ukhula njengoba i-charity angeke ihlale nawe, ma usuna-16 years kumele uziphathe kanjani. Ngiyahlala nabo phansi ngibatshele ukuthi ubuye esikolweni, number one, zama ukuthi ufunde izifundo zakho, ngikusekele umntwana until azaqeda isikolo. Ngilokhu engihamba naye ngimfundisa, and bayathanda nabo ukuza kimi bezofunda. Bayathanda kakhulu abantwana ukuthi bebelokhu beza ngibatshela uma benenhlupho abanazo, babuya bangitshele. Njengoba manje sengumuntu osenomuzi wakho oseyakhile kwenye indawo, ngiyakhile eNyandeni khonaphana ku-village 1. Ngilakhi nje ngasuka ngaba seduze nabo futhi lapho engishadwe khona.
Bayahamba yini ezikolo abantwana labo?
Abantwana bayahamba ezikolo, kodwa uhlupho esinalo yindlela ye-long distance abahamba ngayo esikolweni. Uma ngingathola into efana nebhasi ukuthi la bantwana mba-transport-e baye esikolweni, ngoba nami umuntu onelayisensi, umuntu uyabona okwaziyo ukuthi aqhube imota, yabathatha abantwana ngiyebahambisa esikolweni bonke, kungaba lusizo kakhulu. Into esikhala ngayo umango omude kakhulu abawuhambayo abantwana uma besiye esikolweni.
Ye, abafisa ukuthi bexhumane lawe bayakuthola njani?
Abafisa bazongithola.
Unkosikazi Saneliso Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ku-Live Talk namhla sikhuluma ngodaba losuku lwe-World Press Freedom Day, okulusuku lwentatheli zindaba. Kwanele mthwakazi omuhle, lingayikatshana ke ngoba luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo yimi owenu Untunga milinko mo lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lila
akamuri yeZimbabwe.